pange pane mfaro apo vamwe vevanotengesa mumigwagwa vari pasi pesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe kana kuti NAVUS vaungana pa Stanley Square muBulawayo vacherechedza zuva reInternational Street Vendors Day. Kunze kwemashoko ekurudziro ataurwa nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vevanotengesa mumigwagwa ava vafadza vanhu pavaita mutambo wange uchiratidza kumhanyiswa, kusungwa nekutorerwa zvinhu kunoitwa vamwe vevanhu vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Sachigaro weRengini branch misangano reNAVUS muzvare vemba yeManyanyi vati vafara zvikuru kukwanisa kucherechedza zuva iri vachitiwo kuita izvo kunobatsira vanhu vanotengesa mumigwagwa kuti vataure nenzwi rimwe chete pamatambudziko avanosangana nawo.
Chinhu chinonzi venda chinhu chihombe fanika munyika medu nokuti isu tisitatiwa vashandi vemuno muZimbabwe. Saka tinorifarira and tinorikurudzira zuva ranhasi. Taingokumbirawo kuti ngavati fungevo pane ma projects nezvimwe zvinoitiwa kuti varangarire mavendors especially kumbeni access kuenda kubank kuti tiwanewo malonzi nezvimwe zvakadaro daro.
Sachigaro weNAVUS muBulawayo vaObed Manduna vatiwo kunyange yazvo zuva reInternational Street Vendors Day richicherechedzwa musi wa14 mbudzi wega wega pasi rose, sangano ravo raona zvakakosha kucherechedza zuva iri nhasi muBulawayo nekuti rinonzwisisa kuti vanhu vakawanda vasina mabasa vave kurarama nekutengesa mumigwagwa. Sachigaro wesangano reNAVUS vaStendrick Zvorwadza avo vange varipowo pachiitiko ichi vatsinhirawo mashoko aya vakaenderera mberi vachiti kucherechedza zuva rakadai kunobatsira chinangwa chesangano ravo chekuda kuti vanotengesa mumigwagwa vazive kodzero dzavo uye vagokwanisawo kuve vanopa pfungwa dzavo kuvakuru vakuru kunyanya panyaya dzemitemo ingabatsira mashandiro avo akanaka.
Vanhu vanodarika mamiliyoni 5 vari muvending, asi vending aina mutemo wakagadzirwa uri kuita kuti vanhu havagone kuchengetedzwa pari pasi pemutemo. Zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kungomhanyiswa vachitorwa zvinhu vachikanganiswa vachirohwa. Zviri zvinhu zvatoda kuedza kutaura mukuungana kwakaita sekwanhasi uku kuti tiratidze Zimbabwe kuti isu mavenda sekuona kwamunongotiita muchitishora takarongeka, tinoita zvinhu tiri pamwe chete uye tinoita zvinhu tichifamba negwara remutemo wenyika.
Vazvorwadza varumbidza meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo nekanzuro yavo vachiti vari kushanda zvakanaka nevanotengesa mumigwagwa. Asi vachienzanisa mashandiro aiita vaimbove gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo navaSevia Kasukuere avo vave gurukota rezvematunhu pari zvino, vazvorwadza vashora vaKasukuere vachiti havana hanya nevanhu vanotengesa mumigwagwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo sangano ravo rave nenguva richiedza kusangana navakasukuere kuti vaonesane nyaya dzinobata-bata vanotengesa mumigwagwa, vakasukuere havazi kuvapa mukana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravakasukuere panyaya iyi. Zuva reInternational Street Vendors Day rakatangwa kucherechedzwa pasi rose mugore ra2012 zvichitevera kurudziro yesangano reStreetNet International iro rinobatanidza masangano akasiyana-siyana emunyika dzepasi rose ane chekuita nevanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.